Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 23, 2023. Mangateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamirirawo bato reZANU-PF musarudzo nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro kumatunhu ose. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kupomera bato reZANU-PF mhosva yekupa chioko mhomwe nhengo dzebato ravo kuti dzive nhengo dzebato riri kutonga iri. Tichakupai zvabuda minhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Tsvagarutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kutungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nasi vachamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmzingwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zvuru nezvuru zvevanhu. Vachamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU-PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. Vachamisa vaenderera mberi vachiti nezuro vaMnangagwa vainge vari kuCentenary kuMashonaland Central uko kwakaunganawo zvuru nezvuru zvevanhu. VaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rutsigiro murunyararo.
Nhaka iko zvinezvi kune maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika vanofunga kuti kuchaita mheremhere muno munyika, vanofunga kuti kuchaita violence. We the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo. Tiri vanhu vanetsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace. We promote love and harmony among ourselves. Naturally, the people of Zimbabwe are a humble and loving people.
Vakaende raumberi vachiti,
who will not tolerate any mischief, who will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti bufu, to jiranewe, to kufarira.
Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona strategy dzinosiyana chekutanga nechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu, tiri kuilonja svondo rino riri kupi ratiri kubata iri ratiri kuba ratabata nhasi iri tiri kulonja chinangwa chedu ichocho. Vari muDigre Harare vari kuona, ndofunga wakaona maposters edu atada kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso mutungamiri Secretary General wedu wamashakada nemurongi wemapasa muMDC wataitsekwa vanga vari kuepoint nezuro. Inini ndine mameeting angu nemarari ari earmarked to start kutanga mangwana chayo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashford Mukundu vanoti mujawo pavanhu gumi nevaviri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uri pakati pavamunangagwa navachamisa. Vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kuEuropean Union nemasangano emuAfrica vatove munyika kuzoongorora sarudzo idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Tendai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kupomera bato reZANU-PF mhosva yekupa chioko mhomwe nhengo dzebato ravo kuti dzive nhengo dzebato riri kutonga iri. Izvi zvinotevera kuenda kubato iri kwenhengo dzavo dzakawanda kusanganisira mutauriri webato iri vaWitness Dube. VaDube vainge vari pamusangano weZANU-PF kuCentenary, Mashonaland Central neZuro uye vakanyora tsamba kuvatori venhau vachitaura kuti vainge vatakura mukwende wavo vakananga kuZANU-PF. Tavatumira mubvunzo kuti vape divi ravo pane zvimwe zvataurwa navamonzora asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamepo. Vachipindura mubvunzo wedu pakuti ZANU-PF iri kutenga vanhu, mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa varamba kuti izvi ndizvo zvavari kuita vachiti bato ravo rakakura uye rine vanhu vanongouya nemufaro pasina kumanikidzwa kana kupiwa chioko muhomwe. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Nhengo idzi dzafunga zvokuenda kuZANU-PF mushure nekunge vatengwa neZANU-PF. Zviri kunzi ZANU-PF yakaofa mari inosvika kuma50,000 kune vamwe wacho yakavatengera dzimba, ikavatengera vamwe ikavavakira mabhawa. Saka vanhu ava vanhu vafamba vaenda kuZANU nepamusana pekuti wane zvavapromiswa ikoko. Chinongotishandisawo ndechekuti vari kujoina pati yaparadza upenyu hwevana weZimbabwe for the past years since independence. wari kujoina zvakare pato rakauraya vanatongera indira Beta Chokururama, Godfrey Kauzani, Shepherd Jani namai Chiroto. Asi izvova zviitira nokuti pane chavapromiswa.
Asi mune humbo here vamonzura wekuti vakaenda kuzanupf vakapuwa chiokomo?
Hongu tinahwo nokuti vamwe vacho vakatotitaurira pachavo vachitova nezvavakapiwa, vamwe vachitova nezvavakapromiswa. Somutauriri wedu angari mutauriri wedu NDC waUtes Dube nhasi vaita twiti yekuti vakajoina zanupf 3 years ago. Zvichireva kuti patakava apoinda kuti vaite mutauriri vedu vanga vapiwa nhengo yezanupf. Ine mabhindauko anoitwa nezanupf kuti vadistroye kana kuti vaparadze pato reMDC. Zvaapa chena iko zvino kuti zanupf yaita iyo muvengi veMDC. Yakatirambidza yakagadzira nyaya yedelimitation ikachidzira majudge kuti asatonge zvakanaka nyaya yedelimitation. Iko zvino tine 87 vanhu vedu vakarambidzwa kuregista nezek iyo inokondrorwa nezanupf. Saka zviri pachena kuti zanupf iripo pakuda kudistroya MDC, pakuda kuparadza bato reMDC.
Asi pane vakaenda kuzanupf apa pane vamungwangwa chikukwidza here senhengo dzedare reparamende dzenyu kana kuti pangu pazina?
Hongu pane vakanga varipo vanhu vachikwidza senhengo dzeparamende vanhu vazhinji vacho vakanga vari paproportional representation. Vaenda ivavo. Witness Dube akanga ari nhengo yedu yatakatati ikwikwidze pane constituency yekubulawayo. Akanonoka kusvika kunomination court, akasvika nomination court yavharwa. Zvinova zvakatishamisa kuti munhu waspokesman angadaro sei. Izvo akanga ane chinangwa chekuti MDC itadze kufirudha.
Asi kavamwe vari kuti nemo vamonzora mambenge muchiita webhande nebhurukwa nezanupf mumatare omu.
Kungosvibisana kunenge kuchindoitika uko baba nechikonzero chekuti mukanyatsozvitarisisa isusu takaendesa nyaya yedelimitation kucourt tichisungisa zanupf yacho, tichisungisa president Munangagwa nezek, izvozvo hazviitwe nemunhu ane bhande nebhurukwa nezanupf.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira vanenge vawirwa nenjodzi muIndia vanonzi vakwanisa kuwana mitumbi makumi maviri neminomwe yevanhu vakafa mushure memafasha memvura akapa kuti madhaka nematombo akungurukire padzimba dzevanhu mazuva mana adarika. Vanhu makumi manomwe nevasere havasi kuzivikanwa kuti varipi mumusha weIshwadi mudunhu reRaiga, uye mafashamu aya anonzi aurayawo ya vanhu zana mumavhiki matatu adarika. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutarisirwa kuburitswa muchipatara nhasi mushure mekurapwa chirwere chemoyo. VaNetanyahu vanonzi vakaiswa kamushina kanobatsira moyo kanobatsira hana kurova zvakanaka kana kuti pacemaker. Munyika mavo hamunawo kugadzikana nedanho ravo rekuda kuvandudza dare repamusorosoro kana kuti Supreme Court mangwana. zvuru nezvuru zvevanhu zviri kuratidzira kusafarira danho iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Russia inonzi yabomba guta reOdessa muUkraine nasi ikauraya munhu mumwe chete uye kukuvadza vanhu gumi nevapfumbamwe kusanganisira vana. Kereke yakakosha munorondo yeUkraine yeTransfiguration Cathedral inonzi yabombwawo. Izvi zviri kuuya apo America yati iri kutumira Ukraine zvimwe zvimbo zvehondo zvemari inosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na
guta ndinezvirika nesitima ndiri pachigaro wechapaizi naatoba University of Zimbabwe anovaiye chairperson.
Emanyo, wanga uri muusungwa nevamwe vadzidzi, ungatudzo kuti zvinhu zvakamira sei?
Situesheni iko isituesheni inosiririsa, situesheni inoisa urombo, zvinova izvozvi kuratidza kuti nyika yedu haina kumira zvakanaka. Inova yeikonomi yedu chikafu chinodzika ikoko chinova chikafu chinobika zvakanaka, chikafu chisina mafuta, magumbezi dzakuma. So vasungwa vari panguva yakaoma, nguva zvamunoziva yechando, nguva yechida hakuna zvekufuga zvakakwanira. So rangoti situesheni iko isituesheni inoisa vanhu pataona nekubata zvirwere zvakafanana naizvosana korera, zvirwere zvakaita setyphoid. So that situesheni iko kumabhizi.
Manga muine vanhu vakawanda zvakadii panguva yamanga muriko?
Seo rataigara isu iseo rinofanira kuti richigara vasungwa vanokwana kuita 20 kusvika pa30 asi isu taigara tiri mo 395. So accommodation magariro acho magariro akanga asina kupaka magariro aitiita panjodzi yekubata utachiwana hwakaita sana korera zvakadaro. Nekusikimeimo mutemo mujeri mataigara isiwa 16 inova system isiyashandi. So chakaitika panjodzi yakaomarara yekusangana nezvirwere zvakaita sekorera netaifodhi.
Ko vamwe vasungwa vaikutambirai sei zvamakatanga kugara mujeru?
Sezvazvingori muZimbabwe kuti shoko yatekesvika ishoko shanduko. Vasungwa vaitambira zvakanaka sevanhu vari kuziva kodzero dzevanhu nekukanikira dzavo nekusungwa, because vanhu vari kutodawo justice. Varimo vasungwa vaane makore vaarimo mutsungure vasina kuwana justice. So nyaya yedu yekumirira kodzero dzevanhu inyaya yavaigamukira nekutisapota. Ndirikuona sevanhu vari kuadvocatea marights avo. So vasungwa vaitisungira zvakanaka sevanhu vari kuda kurusuruko munyika yeZimbabwe. So meseji shoko ndiri ndirokwese kwese, kunyanga ari muusungwa vari kuda kushanduko, varimo muusungwa vari kudawo justice. So taigamukira zvakanaka nyaya yavasungwa.
Ko iyo nyaya yamuri kupomerwa iyi makaipara here, makanyora midhuri here sezvaitaurwa?
Midhuri hatisa kunyora, ani paiwo maallegations ari kungoitwa kuboka rezvenhasi. Sezvo riri ndiro boka rakadanidzi kuti tishange tine dokumandu nepolidarity nyaya vajobsara vagara muusi kwenguva yakareba. Saka taifunga kuti tisadzidzi ihope yedu yekuti tinge tichiva kuri simirira justice muZimbabwe. So rinova basa retevadzidzi tinge tichivhura meso nevasiri kuona kuti apa paita upfanyiriro. So zvinova izvo zvaakanofara utungamiri huri kuti upfanyiriro huri kuti tungamiri nenyika vakazongotirega tivape mhaka yekuti vakanyora pahaikoti. Zvinhu zvakanyorwa pahaikoti zvekutiijebusara zvinhu zvakanyorwa mumwoyo yemunhu wese anofunga zvakanaka ari muZimbabwe. Kuti vajebusara vabude muusungwa kishuo kituwana wezu kumi Zimbabwe. Nesuti wa Job Scala. Mbaba wane mkuri. Nekuti Job Scala. Isiti kumi Zimbabwe. So kishuo chemunu wezu kituwangi wa wana wezu. So hakuna mvizi. Or someone has it a degree. Angano nyore I could. Zinova hizo zakani kuriya. Pamuwe.
Ko panya yedzidzwa apa zviri kufamba sei makakwanisa kunyora here bvunzo sei zvaitarisirwa
bvunzo takakwanisa kunyora tiri mutsinga imomo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma emanyone kupinda muchirongwa chedu chanhasi
avo
vanga vari mudzidzi wepa University of Zimbabwe vaEmmanuel Sitima vakambosungwa nevamwe vadzidzi vashanu vachipomerwa mhosva yekunyora midhuri padare repamusoro reHigh Court vachikurudzira kuti vaJob Scala navaJacob Ngarivhume vaburitswe musungwa. Aiwa vatereri, nhambi tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine vatereri vanodawo kupa maonero avo pamusoro penyaya yatakakurukura svondo rakapera pamusoro pekuzvifadza pabonde tichishandisa zvidhori kana dzimwe njira. Ngatinzwei maonero emutereri wedu wekutanga, makadiniko?
Kwazuva ipa Studio 7 pachirongwa chechitendero religious forum,
munoda kupa pfungwa dzenyu panyaya ipi?
Pamusoro pezvidhori zvinoshandiswa nevakadzi pakuzvifadza bonde kana nemazapishandiwa nevarume.
Munozviona sei mukoma wangu?
Chiripo ndechekuti Bhaibheri chairo rakanyarara panhau yemasturbation. Yatinoti pachirungu, the Bible is silent about masturbation. Vhesi yavakota iyoyo mufundisi mangu, munhu aijamba panguva yekuti achibudisa mbeu, munhu ojamba achiita kuti rudzi rwemufi rurege kuimbirira mberi. Saka mhosva yake akarevhwa naMwari haisi kuteurira mbeu pasi, asi mhosva yekujamba kwaiita kuti rudzi rwemunhu rusaenderera mberi. Saka mhosva yake ndeyekuti rudzi rusaenderera mberi, kwete kuti masturbation.
Ko panyaya yekushandisa zvidhori zvepabonde munoti Bhaibheri rinotiudzei?
Zvidhori iyo inoitwa navakadzi, hai, the Bible is silent. Vakomana vanobunyanidza nekutenderedza mavhesi vachimadudzira kuti abude zvavangadaivo, asi mavhesi asingarevi izvozvo. Ndini Pesi, ndiri kugweru muZimbabwe. Ndati ndipindure pamhinduro yapuwa nafundisi mangu iyo, mhinduro isingagudzi. Vangade vangobuda pachena, Bhaibheri rakanyarara, harina zvarinotaura zvakajeka panhau yezvidhori zvinoshandiswa navakadzi kuzvifadza bonde uye panhau yemasturbation.
Tatenda. Tinotenda zvikuru Pesi kugweru uko. Ngatichiwai maonero emumwe mutereri, makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Makadi vatanonoka Wande, minista rangu ndinoitwa Pastor Mungu.
Pastor Mungu, makadiniko nemhuri yenyu, munoti kudiniko nenyaya iyi yakatoendeswa kumatare?
Tinoti nyaya yakaoma zvikuru inosisa kuti vanhu vanopesana nezano raMwari, kuti munhu unofunga kuzvifadza pabonde nenzira yake yaanofunga. Nekuti Satani achinga adzingwa kudengwa akandiwa pasi, wakauya akatsamwa zvikuru. Saka une nzira dzakawandisa dzaanofunga kuita kuti aparadzanise vanhu naMwari, sezvo iye akatoparadzana naMwari kujara. Saka mukavona munhu unofunga zvekuita bonde nechimwe chinhu chisiri mukadzi wake, munhu iyeye une mweya wakaipa waari kutoshandisiwa naSatani, une dhimoni rakaipa.
Titsanangurirei apa Pastor Mungu?
Nokuti Mwari wakasika murume nemukadzi kuti vaviri ava vave nyama imwe chete. Mwari ndokuvaropafadza kuti vazvare vazadze nyika. Saka kana munhu achinge oita bonde nekufunga kwefungwa dzake kana kuti nekutenga chidhori, iye Mwari achiti mukadzi nemurume nyama imwe chete, saka munhu ungachinja muviri wake kuti ufanane nechidhori here? Saka ndizo fungwa dzakaipa idzodzo. Saka shoko raMwari rakati budira pachena. Kuti mukadzi wakasikirwa murume semubatsiri wake nemukwaniri wake. Saka murume zvinhu zvose zvaanoda zvingamufadza. Unozviwana kubva kumukadzi wake. Saka basa rimwe nerimwe rinoitwa nemurume. Kuri kutsvaka kufadza nyama yake nekukwanisira nyama yake kana risingabvi kumukadzi wake. Ibasa raSatani. Mweya wakaipa, mweya wesvina wekutonamata Satani vanhu vasingazvizivi nekutoshandisiwa nenjere dzaSatani vanhu vasingazvizivi.
Saka pasta Mungu, vanhu venyama voita sei kupedza dambudziko iri?
Vanhu tinofanira kuti tidzokere kunzira yaMwari. Kana munhu achida zvebonde rakakwana, bonde risina chipomegwa, bonde rakaropafadzwa, ngaadzokere anamatirane nemukadzi wake, Mwari agova ropafadza agovapa vana. Sezvinoreva nzira yaMwari.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatishonganei zvakare svodo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero. Kana muine mubvunzo, tumirai maaudio enyu kunamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika nekunze. Totanga nekutarisa zvabuda mitambo yePremier Soccer League. Highlanders yarovaiyo Manica Diamonds 1-0. Kuchitiwo Shisham yaita Mangange 0-0 neBlack Rhinos. ZPC Kariba yarovaiyo Simba Bora 2-1. Wange yaita Mangange ne FC Platinum 0-0. Tochimbotarisawo zviri kubuda kubva kumakwikwi eFIFA Women's World Cup ari kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. Mumutambo watanga kutambwa nhasi, Sweden yarova iyo South Africa 2-1. Kuchitiwo Netherlands yarova iyo Portugal 1-0. France yaita Mangange 0-0 nechikwata cheJamaica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi vachitenderera matunhu ose vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kupomera bato reZANU-PF mosva yekupa mari dzechioko muhomwe nezvimwe zvakasiyana-siyana kunhengo dzebato ravo kuti dzibatane nebato riri kutonga iri. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti zviri kutaurwa navamonzora ndezvemugodzi matsuro, sezvo vanhu vachiuya kuzobatana nebato ravo vasingapiwe chioko muhomwe nekuti ibato rakakura. Nhau dzemitambo, Highlanders yowedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League mushure mekukunda zvakare nhasi, uye chikwata ichi hachisati charohwa kana mutambo mumwe chete zvavo. Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So kwakuizika tisendaba ku VOA.